Mazwiya anorwadza kuti ataurwe nemutungamiriri wenyika nekuti vanhu vanofanira kuti vagare pamwe chete vachigarisana zvakanaka. Kunyanyanya munyika ino yeUnited States haisi nyika ba yevanhu vamwe chete chete kana kuti vachena kana kuti vatema kana kuti vanobva kuinyika inounza vanhu vanobva pasi rese ndo zvinofanira kuti zvigonzwisisika.
Dr. Romano, munoona mazwi aya akataurwa nava Donald Trump achitambirwa sei pasi rose tichiona kuti America inowanzotarisirwa senyika inowanikwa iyo ichikurudzira utongi hwejechetera uyezve kugarisana kwemarudzi kwakanaka.
Hazvitaridze kuita zvakanaka baizvozvo. Kutonga kwejekechera kuite ba pekuti unongochisarura kana runyama nerupanga pekuti uyu ndewe kwakati, uyu anobva kwakati, uyu nekuti wabereki vake vakabva kwakati. Zvinoda kuti mutungamiriri wenyika wemuno muAmerica arangidze kuti mutungamiriri anogashira vanhu wese sezvavari uye achitungamira nekurangidza ubasa hwakanaka. Ubasa hwakanaka hwemutungamiriri wenyika hunooneka nekukurudzira vanhu kuti vanhu vagare pamwe chete, vachishanda pamwe chete kuita kuti nyika ibudirire yeUnited States uye pasi rese.
Imi semaonero enyu, tinoona kuti nhengo idzi dzeCongress dzemadzimai idzi tiri kutoona dzichitora matanho akasimbarara vachitaura ivo vachishora mazwi aya avaTrump. Munoona vaTrump vachizotambira here zviri kutaurwa nemadzimai aya?
Ndinoona kuti vachazvitambira, vanogona kusazvigashira ba munguva pfupi pfupi inoyi, asi kuti vachinge vachitaura pamusoro pekodzero dzemadzimai nekodzero dzevanhu wese kana amutungamiriri wenyika akushora madzimai akasarudzwa zviri pamutemo nenyika nevanhu vanovamiririra, zvinoreva kuti vanenge vari kushora mutemo wenyika yavo iwo. Inoreva kuti munhu wese ane kodzero yekusarudza vanhu vaanoda kuti vamiririre munzvimbo yavo. Zvino madzimai aya ari muCongress akasarudzwa neconstituency yavo, vanhu vanorangidza kuti vanovada. Tinovimba izvozvo kuti vaTrump vachachinja kuona kwavo kwakadaro kwekuda kutarisira vamwe vanhu pasi, kwekuda kushora kana kuda kumhura nekuti mumwe munhu mudzimai kana kuti anobva kune imwe nzvimbo kana kuti ganda rake rakataridzika zvakadaro.